manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kurume 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri weMDCT muBulawayo unosungwa zvichitevera mhirizhonga yakaitika nesvondo. Vanhukadzi vogara vachityira upenyu hwavo mudunhu remasvingo zvichitevera mabasa akaipa emabhinya anetsa mudunhu iri. Muchikamu chedu chechipiri, Studio 7 inotarisa zvakadzama makakatanwa ari muMDCT pakati paNelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe uye zvazvinoreva kumabasa akaitwa namushakabvo Morgan Tsvangirai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa muBulawayo nhasi asunga utungamiri weMDCT muguta iri zvichitevera mhirizhonga yakaitika musi wesvondo pamahofisi eMDCT muBulawayo makare. Vasungwa vanosanganisira sachigaro webato mudunhu reBulawayo vaGift Banda pamwe nevamwe vakuru veboka revechidiki vanosanganisira vaMulandu Ncube, vaFelix Maka, vaTinashe Muchemwa navaRaymond Gombedza uye vanonzi vasainiswa magwaro ekuvarovera nemhosva yekukonzera mhirizhonga kana kuti warned and cautioned statement. Nhengo 14 idzi dzakachengetedzwa paBulawayo Central Police Station uye dziri kutarisirwa kurarapo dzozoendeswa kudare mangwana. Mhirizhonga iyi inonzi yakasiya vanhu 15 vakuvara, vaviri vavo zvakaipisisa. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato muzvare Tokozani Kupe avari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiri webato vanoti naivo vakarohwawo mukurwisana uku. Bato reMDCT rinoti riri kushoropodza mhirizhonga iyi uye rinonzi rakatoumba chikwata chiri kuongorora nezvemhirizhonga. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vaMuchemwa avo vanove zvakare munyori anoona nezvesarudzo muboka revechidiki.
Takafonerwa nezuro manheru nemapurisa vakati tiuye 3-4. Tikanzi tiuye kumapurisa ndobva tauya nhasi na10 o'clock sokutaura kwavava vakaita. Saka tasvikapo vatanga kutora mastatement ezvakaitika, kutora all those process anoitika kana masungwa nemapurisa nothing happens, nokutora mastatement. Ndobva leta vazotiti kwanzi kune vamwe venyu vasipo mungatibatsirawo kuti vauye. Ndobva vatipa list yevamwe 10 vakatikumbira kuti vauye. Ndobva taitoita tatotuma vanhu kuti vavaite vavadaidze kuti vauye and they all complied. Vakabva vauya, saka tapedzisira tava 14. Tikatorwa masingapini mastatement tese 3-14. All of a sudden ava manheru vakabva vataura kuti apiwa directive vakumusoro yekuti hamuchakwanisi kudzokera kudzimba dzenyu, mava kurara pano pamwe kana zvikaita muzoenda kucourt mangwana.
Saka mhaka yamuri kupomerwa ndei?
Tiri kupomerwa mhaka yepublic violence yokukonzeresa mhirizhonga pameeting. Asi zvanga zviitika patachitori mukati momo kune vanhu vakatovuya vakaripota, vakati vakatoripota kupolisi unoku vatatozosungwa navo. Mukadzi anonzi Edith Moyo, the provincial treasurer weBulawayo Youth Assembly, DCP Bulawayo Youth Assembly, akatoripota iye kuti she was assaulted, abva atosungwa ari iye. As I speak right now atori mukati atodzenyiwa. Debe wacho wakachitouya papolisi vanzi vatati tiri ku law and order, achingopinda in and out but nothing happened to her despite that there are documents that are there.
Saka muri kukamba yemapurisa ipi?
Tiri pa law and order Bulawayo Police Central. Central Police.
Saka mune magweta here amuri kushanda nawo?
Tinawo magweta atirikushanda nawo.
Saka imi muri kutambira sei mhaka yamuri kupomerwa iyi? Muri kuibvuma here kana muri kuramba?
Atibuma, we deny the charges because we were never involved in violence during that very day. None of our members that are arrested here was involved in the nemhaka pamusoro violence yakaitika musi wacho.
Saka zviri kureva here kuti kukuchengetedzai kwavaita mapurisa uku kwakureva kuti mutori nemhaka yamakupomerwa?
Ndozvavari kutaridza ivo. What happened, if you want to know more about what happened, so my members say, I was victimized. Mapurisa angari panapa atiudza kuti vawana instruction from above kuti vasati release.
Saka matoiswa kumaseus here kana kuti muchakangomira muri kumahofisi emapurisa?
Mahofisi elaw and order tamirira kuti tiiswa kumaseus, but the decision has been made.
Vanga vari vatinashe muchemwa vanove zvakare munyori anoona nezvesarudzo muboka revechidiki muMDCT mudunhu reBulawayo vari parunare pakamba yeBulawayo Central Police Station neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata vaBedniko Bebe pamwewo nevamwe vavo vavari kupomerwawo navo kunzi ndovakakonzeresa kusungwa kwevanhu ava. Vanhukadzi vanoti vava kugara vachityira upenyu hwavo mudunhu remasvingo zvichitevera mabasa akaipwa anonzi ari kuitwa nemabhinya ari kubata vanhukadzi chibharo pamwe vachivaponda. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Madzimai akawanda anoti achina kusungunuka kufamba oga zvikuru nguva yemanheru sezvo mabhinya aya ari kubata vanhukadzi nevanasikana vadiki chibharo, vamwe vachiurayiwa kana kukuvadzwa zvakaipa. Mabhinya aya anonzi anyanya kurura munzvimbo dziri kwachivi, kubondovi, kokomere, mogesta nedhorobha remasvingo. Mumwe womurwiri wekodzero dzemadzimai muzvare Esther Chimanikire vanoti vari kushushikana zvikuru sezvo mapurisa asiri kuita zvechimbi chimbi mukutsvaka mhondi idzi, asi mapurisa aya achionekwa mazuva ose achidzinga vanotengesa mumigwagwa.
Isu tiri kudzwa kutya kwa pese patiri uri kutongocheuka kuti ndiani ari kunditeera mumba kukiya madho. Asi chinotishamisa ndechekuti mapurisa hatisi kuona vachiisa effort yekugadzirira kuti saka zvoitwa sei, vanhu avo vobatwa sei. Chinonetsa ndechekuti tiri kuona vari mastreets vachitandanisa mavhenda zvese nemasoja vari mastreets, asi kodzero dzevanhukadzi dziri kutyorwa, vanhu vachiurayiwa kumaruzevha uko, vamwe mutaundi muno chaimo chaimo vachitorepwa kana aamanheru. Hatisi kuona vachiisa effort yekuti vaone kuti zvogadziriswa sei. Takatarisana ne Women International Day. Tiri kushaya kuti saka isusu vakadzi idzo kodzero dzedu dzinozonatso cherechedzwa papi uye rini nemapurisa nemasoja vanochengetedza mutemo.
Kunze kwekubhinya, matsotsi aya ari kupasa dzimba dzevanhu achiba zvinhu. Vaanoziva muguti vanoti pamba pavo pakapazwa nevarume vana nezuro manheru.
Izvi zvakaitika madeko usiku kuma11. Vakauya vakacheka fence pagedhi pamwe ndobva vapinda, vava vari varume about 4, ndokubva vatanga kunoka kwese. Saka isi takaramba takanyarira tiri mumba, ndobva vaenda kucottage. Kucottage hakuna munhu anogara, ndobva vanovhura vakangopedzisira vangozobuda vaenda, asi kumain house havana zvavakaita, vakangoperera pakungonoka.
Mumwe mugaro wekwachivi muzvare Faith Mondo anoti dai mapurisa awanzwa kumaruwa kuitira kuti vasunge vanhu vakadai.
Handitoti ava vanhu vakava ngava mapurisa ngavabate. Kana vabatwa nemapurisa vaite zvakataurwa naPresident, vaimbova President Mugabe kuti ngavakastretwe vachekwe, because vanhu vari kusiya vazadzazadza vanhu zvirwere, vana vadiki, vanhu vakuru. Seni munhu mukadzi dene sitorwadziwa kana ndikatonzwa kuti munhu aibatwa nemabhinya. Saka vanhu vavo vanofanira kukastretwa.
Panorwira kodzero dzevanhu varikurudzira madzimai kuti vasafambe voga munzvimbo dzakavandika uye vaperekedze vana vavo kuzvikoro kuti vasabatwa nemabhinya aya. Mugari wemumasvingo amai Sungano Zvarebwanese vanotiwo dai mapurisa aita basa ravo nemazvo kuita kuti nyaya iyi igadziriswe.
Isu zviri kutotishungurudza zvikuru nokuti mukatarisa reti iri kuitika nayo nyaya idzi kuti vaonekwapo asi havasi kumbobatwa ende hasiri munhu umwe vanhu vacho vakawanda zviri kutishungurudza samadzimai apa tatarisana futi nenguva yekucherechedza zuva ramadzimai pasi rese International Women's Day saka zvinotishungurudza kuti hapana chiri kuitwa kuprotekta madzimai mukatarisa nyaya idzi dziri kubata madzimai navanasikana hapana murume anombodza victimizwa nemabhinya aya kusara kwamadzimai chete saka samadzimai idambudziko rinotishungurudza uye tinoshuvira kuti dai mapurisa aita nokuchimbidzika kuti abate vanhu ava aite zvakatonyanyisa vave visible vachingoonekwa pese pese bhinya ririnobatwa kana vakada zvavo kuribata asi tinongoona sekuti mapurisa asi kuita zvakazara.
Mukuru wemapurisa anoona nezvekuparwa kwemhosva mumasvingo Assistant Commissioner Crispin Makedenge vanoti vari kuferefeta nyaya idzi asi zvimwe zviri kubuda pamasaisai zviri kuwedzerwa nemanyepo. VaMakedenge vanoti mapurisa arikutsvaga mabhinya mashanu anonzi anetsa mudunhu rose asi vagari vanoti mabhinya aya akawanda kupfuura ipapo. Mamwe emabhinya aya arikutsvagwa nemapurisa anoti tarisai mudzingo wemuraini rekwachasiya kwaishe Masunda kwaChivi pamwe naTokumo Dumbu wekwaishe Charumbira kune mamwa. Zvichakadaro mapurisa anoti akabata rimwe bhinya nemuvhuro Charles Matanga Mubheji wekwamadzivire kwaChivi uyo anonzi akabata madzimai anopfuura gumi Chibharo uye vamwe vachiponda. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Madzimai anoti aneta nekusaenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kunyanya munyaya dzematongerwo enyika nekudaro achange achitora matanho akasiyana-siyana kuti arwire kuenzaniswa kwemikana iyi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai atsidza kuti achange achitsigirana kuti madzimai akawanda akunde musarudzo kuitira kuti asadzikise zviri mubumbiro remitemo yenyika zvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vachitaura pamusangano wokuparura urongwa hwematanha vachatora mukurwira kuenzaniswa kwemikana wavari kuti 50-50 Advocacy Campaign and Women's Manifesto, mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Women's Parliamentary Caucus, amai Paulina Mpari waGwanyanya vati nekuda kwokuti vakadzi ndo vakawanda pavanhu vachanovhota vari kuzokurudzirana kuvhoterana.
Mukatarisa muhondo yenyika yekuti nyaya yemaelections vanhu vazhinji vanenge vachitarisirwa kuti vachanovhota kuisa X kuti vanhu vahwine kungava kuma MP kungava kuna president kungava kuma council vazhinji vacho vanoenda kunovhotera vanhu vavo vakadzi. Saka tiri vanhu vakadzi nekuti tiri 52% yenyika vanofanirwa kuwanikawo chiga chavo kana kuti chikamu chemadzimai chichiwanikawo chichipinda tichiti 50-50. Ndo lonji yataita yekuti tiri kuti pese patichaita sarudzo ngakuwanikwe kune madzimai 50%.
Amai Mpari wavatiwo vachaomba homwe yekubatsira madzimai achange achitsvaga rutsigiro rwekupinda mune zvematongerwo enyika sezvo vachiti kushaya zvekutsvagisa rutsigiro zviri kudzorera madzimai kumashure.
Tiri kuti isusu semadzimai tichaita hondo imwe chete yekufamba pamwe chete nekubatana kuita rudo uyezvo tichiti kana ari munhukadzi kanzura ari kuti ari kumira ngatimirei naye kuti tione kuti awana here chekufambisa nacho awana here chekukambena nacho nokuti tati pese mukaona panomhanyirwa kuti munhu ari kuda kuenda kuparliamendi ari kuda kuenda kuita kansela panodiwa mari tiri kuti ngapave nehomwe inomiririra kuti vanhu vakadaro vakwanise kunge vachipinda. Tozviziva isu kune madzimai vazhinji havana mari idzodzo. Tozviziva kuti vana vedu vechidiki vari kudiwo kuuya kuzopinda mupolitics vanenge vasina mari asi kana pane homwe political party ichiti kana yaona mari homwe iyoyo inobva yagovewa ichinzi yamadzimai chiendai munoita makadai vevechidiki endai munoita makadai hapana nokundika kuenda kunopinda muofisi yaanoda.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongerwo enyika amai Priscilla Misairambwi Mushonga vati vachashandisa matanha akasiyana-siyana kusanganisira kuenda kumatare pamwe nekutaura nevakuru vemapato ezvematongerwo enyika mukurwisa kuti vakadzi vapiwe mukana yakaenzana nevanhurume sezvakatarwa nebumbiro remutemo wenyika.
Tinogona kuenda kumakotsi kunogadzirisa nyaya tinogona kukurukura nemapolitical parties kuti tigadzirise nyaya tinogona kukumbira makomishina aripo kuti vabate nyaya nokuti paru kutyorwa mutemo weconstitution nokuti constitution ndo mutemo mukurukuru unobata mutemo yese saka kana iyi mutemo uyu uri kutyorwa mubvunzo ndo kuti makomishina ari kuona mutemo uyu uchitykorwa ari kuitei nezvazvo.
Madzimai aparurawo gwaro rehwaro hwezvavanozokwanisa kuitira vavhoti kuti vasimbise kuwana rutsigiro. Amai Mushonga varumbidza gwaro iri vachiti richabatsira madzimai kuti vazive zvekunotaura pavanenge vachitsvaga rutsigiro.
Maona kuti veWomen's Caucus vakagadzira manifesto inobatsira kuti kana munhu womudzimai uriwo uruda kunopinda munyaya dzematongerwo enyika wane chipepa chinokudzidzisawo kuti zvii zvaungataure kune mamwe madzimai kuitira kuti uwane madzimai anokuvhotera.
Muzvare Maureen Kademaunga vesangano #SheVotes2018 vati vafadzwa zvikuru nehwaro hwaparurwa nhasi nekuti zvichabatsira madzimai akawanda kuti awane pekutangira mukutsvaga rutsigiro kunyanya avo vari kukwikwidza kekutanga.
Pari zvino pava neeclear manifesto inonyatsotaura kuti kueducation zvakanakire chii, kuti tikasarudza madzimai zvii zvichanaka ikoko, kuwandudzwa kwoupfumi madzimai anouya nepfungwa dzakadii dzinoita kuti kuwandudzwa kwoupfumi kuenderere mberi, masocial services nezvimwe zvakawanda zviri mudocuments iroro. Saka indafarira izvozvo zvokuti ike zvino zvava neudzamu zvava kunyatsotaura zvokuti mudzimai wese achange achiti tifokasa nemaissues akafanana pavanopinda mumaruva, pavanopinda mumatownships mavanenge vachikampeni, nyaya dzavanenge vachitaura nekufamba nadzo dzinenge dzakafanana dzichienderana nenyaya yedevelopment yenyu.
Madzimai ane huwandu hunosvika pasvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana. Sangano rinoona nezvesarudzo rinotiwo pavanhu vakanyoresa kuzovhota madzimai ndiwo akawanda, asi nguva zhinji varume ndivo vanokunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580-6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru weUnited Nations anoti vanochengetedza runyararo muMyanmar vari kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevechitendero chechiMuslim verudzi rweRohingya vasara vari mudunhu riri kumaodzanyemba reRakhine. Mutungamiri weAngola vaJoao Lourenço vakapinda mumasimba gore rapera vaive nezvivimbiso zvekushandura zvinhu mune zveupfumi hwenyika pamwe nekuwandudza nyaya dzedzinza reumambo rakanga raumbwa nevaive mutungamiri wenyika vaJose Eduardo dos Santos makore akawanda avakatonga. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vimbiso iyi yarovera pamatombo zvichitevera zvipomerwa zveuori. Mitongo yemumatare dzimosva inotarisa kuti munhu abuda mumba maani uye kurwisawo kwemhuri yaive mumasimba yavaDos Santos. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kusawirirana kuri muMDCT pari zvino kunodzosera kumashure zvinangwa zvevaimbo vemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai avakashayika mwedzi wapera. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
MDC mune makakatanwa pakati pavaNelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe avo vari kutatsurirana nyaya yekurwira hukuru. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reWomen in Politics Support Unit kana kuti WIPSU muzvare Sakile Sfelani vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika muMDC pari zvino zvinodzosera shure nyaya dzeutongi hwejekerere hwairwirwa navatsvangirai.
Ngavagadzirise zvinhu zvekumba kwavo. Ende ngavazvigadzirise vachitevedzera mitemo yezvinhu zvekumba kwavo. Hatidi kuona because zvakangofanana sekuti vakapiwa nguva yekuti vatonge sevanhu vase vatongi venyika. Munenge maakuchinja here mitemo yenyika every other day? Munenge maakuchinja here magariro atinoita every other day? Tiroda kuona vanhu vachitevedzera mitemo iripo. Uyezve pavanoichikora mitemo yacho tichiona kuti no, pavanoichikora vanogadzirisa. Vachigadzirisa zvisina zveukakatidzana mukati, zvisina zvemirizhonga mukati.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition muzvare Memory Kadhau vanoti vatsvangirai vakaedza pose pavanogona napo kubatanidza vanhu mubato ravo kuburikidza nekuumba MDC Alliance. Vati chave kudikanwa ndechekuti vanhu vari muMDC vaite chinhu chimwe chete kuti zvairwirwa navatsvangirai zvienderere mberi.
Ini kufunga kwangu zviri kuitika izvi zvinorwadza, zvinoshungurudza nokuti vatsvangira yashiri izvo zvavaimiririra semutungamiriri webato reMDC.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove weStudio 7. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. nhasi. Nhasi muchirongwa tiri kuziya nezvenyaya yekudomwa kwavaNelson Chamisa kuti vamirire MDC Alliance musarudzo yemutungamiriri wenyika vachikwikwidzana nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Imi vechidiki munoiona sei sarudzo iyi pakati pavaChamisa navaMnangagwa? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nharembozha dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 0102024650318. Munogona zvakare kutibata paFacebook page redu reVOA Shona.
Vanhu vakawanda pamwe nevashandi vanoti zviri nani kubhadhara mari yekuti kana vafa vazoigwa zvine chiremera pane kubhadhara mari yekurapwa kana munhu arwara. Atha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Gwaro reZimbabwe All Media Survey rakaratidza kuti vanhu vakawanda kakapetwa katatu vari kubhadhara mari dzekuti vagozovigwa ivo nemhuri dzavo zvichienzaniswa nevanobhadhara mari pamwedzi kuti vagozorapwa kana varwara. Studio 7 yataura nevagari vemuchinoi pamwe nevashandi avo vatsigira ongororo yakaitwa iyi vachiti funeral policy haidhure sezvinoita medical insurance uye makambani efuneral policy haana chitsotsi sezvinoitwa nemakambani emedical aid. Mumwe mugari wemuchinoi amai Benhilda Svoshe vanoti kubhadhara mari yekuzorapwa yakawandisa kudarika yekuvigwa kana munhu afa.
$45, $45. My 90, but I never had 360. Just that I didn't. Continue, I'm going to make it for 80.
Amai soswe vanoti zviri nani kubhadhara mari yekuti vazovigwa kana vafa sezvo munhu wese achifa asi munhu anokwanisa kugara kwemakore mashanu asina kurwara uye munhu anokwanisa kufa asina kurwara.
But if anything comes, but obviously death is certain. Yes, I know kurwa. No, that munhu unokwanisa kuti 5 years zvinga mugoromborwa. Wongota flu yekuti autombode kuenda kumbe in life like that. I don't even know when was the last. The last time I was admitted in a hospital is 8 years ago when I was giving birth. 8 years ago, ndo pakashanda medical aid yangu 8 years ago.
Izvi zvinotsigirwa navapo maketo vanoti vanhu vakawanda havachina chivimbo munyaya dzezvemamedical aid aya akamboita muchokoto nenyaya yehuori makore mashoma apfuura.
Funeral cover it will be better because kana wakawirwa nedambudziko iwe unopiwa mari yako ka one once off payment yako, kana ungaone cover ye 1000 unopiwa 1000 yako. Unlike medical aid now, tinobhadhara mapremiums edu every month, but takanorapwa kwacho kuchipatara vanenge vakudai dzimwe mari yavanoti short for yei. Uhori uri kunyanya steriki kwavari. If we go back, panhau yana yepismas iyaya anakabve Dube vaingodya mari dzedu isu takaenda kuchipatara totadza futi kurapa iye vachingobhadhara vachipanana mari dzakawanda dzepei.
Asi vamwe vakaita sava Emmanuel Chambakwe vanoti medical aid yakanaka sezvo munhu achirwara kana kurwarirwa asina kugadzirira. VaChambakwe vanoti kunyange makambani emedical aid achiita zvehori vanobatsirika sezvo vachizobhadhara mari shoma pane munhu anenge asingabhadhari mari pamwedzi.
Yeah, medical aid ringi inobatsira kuzi hauzive musi waunorwarirwa. Iwo munhu unenge usina chaunenge uinacho, then kana uine medical aid unobatsirikana. Mari dzinozodiwa dzinenge dzavashoma.
Mumwe mushandi wemuchitoro chikuru cheTM vaShelton Tagarika vanoti mamwe makambani emedical aid nefuneral policy vose vanononoka kuita zvavanenge vakavimbisa.
Usvika pokuti yanya tumati waita seiyaita sei afirwa akuenda kwekuri. Asenge zvizvi mapepa ako anozoprocessa kuti unopiwa nyanza mari yako kukapa that funeral unozouya upiwa mari yacho. Saka people zvaiti dei yeye anenge tichifira nekukontribute panopa kuti mundapirwa nhasa ndii ndipei kandokapa kakukurwa kuti muzotiti tinozokupa wadzoka zvezvinenge discourage yavo kuti ujoin kuti ndichazosanga kuti mari yacho iyo wokapa kuzonzi tinozokupa ndokazhinji kacho.
Izvi zvinotsigirwa navatakura zhangazha nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti chinhu chinoshamisa kuti vanhu vakawanda vari kushushikana nenyaya yekufa pane kurarama. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoti sezvo vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana vave kungoshanda mabasa ekuzviitira, vanhu vave kupinda muzvirongwa zvisingavatorere mari yakawanda pamwedzi. Mari inobhadharwa kuti munhu avigwe kana afa inotangira pamasenzi makumi mashanu kuti munhu azopiwa madhora mazana mashanu kushandisa pakuvigwa kwake nekambani yeEconet. Ongororo yakaitwa iyi neZimbabwe All Media Survey inoratidzawo kuti makambani enyaradzo neEcoSure ndiwo anoshandiswa nevanhu vakawanda munyaya dzekuviga vasi vanenge vachibhadhara mari pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chiguriwa.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Utungamiri weMDCT mudunhu reBulawayo hunosungwa zvichitevera mhirizhonga yakaitika nemusi wesvondo. Vanhukadzi vogara vachityira upenyu hwavo mudunhu reMasvingo zvichitevera mabasa akaipa emabhinya anonzi anetsa mudunhu iri. Manzwa muchikamu chedu chechipiri Studio 7 ichitarisa zvakadzama makakatanwa ari muMDCT pakati pavaNelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe uye zvazvinoreva kumabasa akaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gande.
soku isika tisenda.